This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu nyamafufu 28 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
MDC inotungamirwa navamogenitsvangirai inoti upfumi hwenyika huri kutoda kuti Zimbabwe iwane mari nechitsama yainopiwa kamwe chete kuti upfumi hwenyika husimudzirwe zvino mutsindo.
Vagari vekwaChivi vosangana mangwana vachiparura urongwa hwakanangana nekusimudzira dunhu ravo.
Chirongwa cheAgricultural Show chinoparurwa zviri pamutemo nemutungamiri weMozambique.
Mwana waAndy Brown naChioniso Marayire Chengeto otevedzera matsimba evabereki vake munyaya dzekuimba.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
MDC inotungamirwa navamogenitsvangirai inoti upfumi hwenyika huri kutoda kuti Zimbabwe iwane mari ine chitsama yainopiwa kamwe chete kuti upfumi hwenyika husimudzirwe zvine mutsindo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, munyoro anoona nezveupfumi muMDCT vawebha Chinyadza vati upfumi hwenyika hwaenda kumawere nepamusana pekutadza kutonga kuri kuita hurumende yeZANU PF. Vachiti upfumi hwenyika huri kutadza kukura kusvika pahwakambosvika muna 1972 nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Kuti zvinhu zvinakire veruzhinji munyika, vachinyadza vati pave kutoda mari nechitsama inopiwa nyika kuti isimudzire kumutsiridzwa kwemaindastri, nyaya dzekurima, kucherwa kwezvicherwa pamwe nezvimwe zvese zvakabata upfumi hwenyika.
Iye zvine zvinhu ndikupe figure yekuti mari yakati zvingatinetsei, because chinofanira kuti chiitikwe ngechekuti tinofanira kutarisa masectors ose etiinawo toona kuti kuri kudiwa mari iyi kwakati nekwakati nekwakati nekwati, toisa mafigures aya pamwepo tochizoenda kune vanhu vanokweretesa mari idzi dzii kuti watipe package yezvinhu zvakadaro. So zvinhu 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 zvinofanira kuti zviitwe, hazvi zvinhu zvinongoti ungomuka ungoti ndipe mari yakati zvabva zvangodaro. Zvinotoda kuti unyatsogara pasi unyatsozive, togara pasi nevanhu vari mumasectors akasiyana ese tonzwa kuti kuri kudiwa mari dzakaita sei. Ndingangokupei example iyo patiri panapa yekuti kana tikatarisa kumaindustry, manufacturing industry yedu yetiina iye zvinoizvi, iye zvinoizvi yatogara pasi chaizvo. Zvinodiwa pafemu nepafemu zvakatonyanyisowandisa. Saka anotonyatsozviziva chaichazvo kuti mari yakati ndo inodiwa panapa, muridzi wefemu anoziva kuti ndiwe nefemu inoita kuti ndiproduce zvinhu zvinozoita kuti ndigone kutengesa, ndichitengesera muno muZimbabwe kana kunze, ndichikompita nevamwe vari kunze kwenyika. Ndiye muridzi wacho anozviziva izvezvo. Asi haiziri nyaya yatingati takagara panapa inini wapei mari yakati zvikafamba zvakadaro.
Vachinyadza vati hurumende haisi kukoshesawo nyaya dzekurima dzinove dzakabata upfumi. Vachiti hurumende haisi kuisa mari yakawanda munyaya dzekudiridzira sezvo mamiriro ekunze ari kushanduka. Vati panofanirwa kuiswa mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe ezviuru zvemadhora munyaya dzekurima, asi chiri kuvashamisa ndechekuti hurumende yakaisa miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu zvemadhora munyaya dzekudiridzira zvirimwa mumwaka wegore rino.
Zvakawanda zvinofanira kuti zviitwe. Chekutanga ngechekuti inindogara nichitaura nenyonyonzi mataitle deeds ari very important, because ndiko zvinotipa mabhengi zedu kuti atipe mari yekuseenzesa. Toziva kuti hurumende yedu haina mari. Mabhengi kuti atipe mari yekuti tiseenzesa anoda chaanobata chekuti iwewe kana ukatadza kurima wane chekubata chekutengesa kuti waone mari yawo back. Saka nyaya yekuti tiwane mari kuti tirime iri very important kuti tisenzese kuti kuti zvitibatsire mukurima tiwane mari yekutenga mbeu pachine nguva tiwane mari yekutenga matrakita yekuisa mugere wemvura kuti tione kudiridzira tisazoti chiswere chitambudzika nenyaya yekuti hakwanaya kana kuti hakuna kunaya kana zvakadaro izvi zvinoita kuti productivity yedu kana kuti kurima kwedu kuenderere pamberi tisave nenzara munyika tigonewo kurima zvimwe zvinhu zvetinogona kutengesera kunze kwenyika zvisiri zvengomirira kuti tarima zvekudya isusu nemhuri yangu asi tione mari yekuisa muhomwe nenyaya dzekurima kwetinenge tiri kuita
hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu pf vasimon kayamoyo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi asi mutungamiriri wenyika vari zvakare mutungamiriri wezanu pf varobert mugabe vakaudza nyika nechipiri kuti vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchasimuka kuburikidza nekusimbiradza nyaya dzekurima zvichakadai nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya avaimbova mukuru aiona nezveupfumi mubazi rezvemari vaudza studio 7 kuti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti upfumi hwenyika husimukire
unostabilisa chii wasvika pasituation yedipoverty yatasvika iko zvinene because normally stabilization inonzwa kana paine situation iri mumamacroeconomic framework yekuti muda kuita readjust say external sector domestic sector financial sector nezvimwe zvakadaro kana mukagadzirisa nyaya yestabilization normally inoinvolva nyaya yemamarket reforms
tinotenda zvikuru mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi angari kuHarare.
Nechinangwa chekuendesa mberi chirongwa cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zimu Asset mumaruwa mavagere vagari vekwachivi kumatsvingo mangwana vari kuparura urongwa hwavo hwakanangana nekusimudzira dunhu ravo. Sachigaro vechivi Rural District Council uye vari kanzura weWard 31 vakila zivu vanoti vanenge vakaungana pamusha pavo apo vanenge vachiparura chirongwa zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira kurimwa kwechibagwe chichabatsira vane nzara, mombe dzichapiwa kumadzishe kuti vagozorimira nherera neshirikadzi pamwewo nehove dzavari kupfuya. Vazivu vanoti vachatorawo mukana uyu kukurudzira vagari vemunharaunda yavo vari mumaguta kuti vavake kumamisha kwavanobva. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwedu hwatoda kuparura mangwana ndehwe yatinoti Zimaset takaipatsanura tikaona kuti tiite yatoti village Zimaset kuti vanhu vagere mudunhu muraini mungaita sei kuti muparticipate paZimaset. Ukatarisa chinhu chinonzi Zimaset chekutanga ndechekuti shoko rokuti Zim rakanyerera Zimbabwe. Asset isu pachedu tiri maasset enyika yeZimbabwe tinofanira kuita kuti tichigadzirire upenyu hwedu.
Ndezvipi zvirongwa zvamuri kuparura mangwana zvamuri kuratidza?
Takarima Zimbabwe patoti zvinge rakanzena uye zvakare takaita rinonzi danga ramambo takatengera madzimambo 18 imwe nomumwe tokazi rake kuti vapfuwe vagorimira nherera nechirikadzi. Saka chatiri kunonja mangwana ndechekuti munhu ngaaende kumusha kwake kwaanobva kuvillage andozvigadzirira pokugara. Tine vanhu vakawanda vakuru kwazvo vanodzitamwa munyika akafa anondoiswa mutengo akaenda kumusha parufu kana pamutatu unonovata mumota asi kuHarare umwe chikamwa achigara mudzimba zvikuru chaizvo asi kumusha kwake kwaanobva kuna mai nababa vake hakuna teerero akaenda unonokwira mugomo achienda kuteerero. Saka ndezvatiri kukurudzira kuti handei tindozvishandira tindovandudza misha kwatinobva tindovandudza upenyu hwavanhu vatinogara navo.
Chirongwa ichi chakangonangana nedunhu renyu here Kansela Zivu kana kuti chirongwa chiri kuitwa nehurumende nyika yose?
Izvi chirongwa chatakaisa mudistrict redu rekwachivi. Saka chirongwa chatiri kuita mudunhu rose rekwachivi makanzela ose nemasabhuku ose emudistrictwachivi vari kuita chirongwa ichimwe chete
izvo. Vanga vari sachigaro wechivi Rural District Council Kansela Kila Zivu vari parunare kwachivi kwakare kumasvingo nestudio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makatirira kustudio 7, tirikutevenyura tiri mu Washington DC.
Munatibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
A company ye Facebook inoti yava nevanhu vanosvika bhiriyoni rimwe chete vanoshandisa dande mutande rayo pazuva roga roga. Mukuru we Facebook va Mark Zuckerberg varumbidza kubudirira uku padande mutande ravo re Facebook rinoti www.facebook.com/zuck. Va Zuckerberg vati munhu mumwe chete pavanhu vanomwe pasi rose anoshandisa Facebook kuti ataure nevamwe vake.
Mutungamiri we South Sudan va Salva Kiir vaudza mauto ose kuti kumbomisa mabasa ehondo pamberi pechibvumirano chinofanira kutanga kushanda mangwana. Gwaro remutungamiri wenyika rapiwa mauto ose eSudan People's Liberation uye rinotiwo mauto aya anofanira kugara paari uye anofanira kuzvidzivirira chete kwete kuti arwise vamwe. Nasi muchirongwa chedu chemimhanzi chatinokupai nechishanu chega chega tsirikuita hurukuro na Chengeto Brown mwanasikana wamushakabvu Andy Brown na Chioniso Maraire. Chengeto anoti ave kuteverawo matsimba evabereki vake uye sekuru vake Dumi Maraire munyaya dzekuimba. Chengeto, pane kamboka ndinofarira kakaimbwa iko na Andy Brown vanhu va baba vako kachinziko Chengeto mwanangu zvandinetsa kaimbirwa iwe weraka.
Iwe
waakuitawo here zvekuimba kana kuti pane zvimwe zvauri kuitako?
Aiwa, izvozvi ndikuita zvekuimba. And also, you know, ndichatanga chikoro soon and also ndikushanda.
Iwe uri kuimba, amara ari kuimba, pane vamwe here vari kuimba futi?
Nina mara chete hapana mumwe.
Iwe ungati wakatanga kudzidziswa zvekuimba izvi une makore mangani?
Kubva pandakazvarwa. Kubva pandakazvarwa hapana kana time limit. Kubva pandakazvarwa ndine rafiki ndipo akatotanga achiti Chengeto, o microphone chimba utambe toni.
Ko kuridza ba instruments?
Kuridza ma instruments. Eish, mbira ndakatanga kuridza pandakasvitsa the age of about 12. And then the time that I got to read, at the same time as well, is when Baba Angu got to read.
Saka, ungati unoridza musambo upi wo iwe unoridza mbira chete here kana kuti?
Aiwa, kuti mbira chete, mbira, gitari, right now ndichiri kudzidza piano and keyboard, you know, trying to make my skills better. You know, vabereki vangu, they didn't really limit me. Vakandidzidza kuti when it comes to music, usangostick to just one sound. You know, definitely you try to do everything. Work spans the talent yako.
Pane kambo kauri kukwenenzvera kanonzi If I, wakakanyora zvaita seyaka?
If I, yanga iri so, nekuti zvauri munhu so, wabva mu a situation, yisinaunyatsobudirira the way you wanted to, unoziva warwadziwa, and then you're just like, ndinoda kubva rudo rwacho, ndaenda kangoenda kure. Yeah, it was If I, so nyacho, ichabuda mazvinacho.
If I could do it all over again, I would have never ever loved you. If I could do it all over again. If I could do it all over zvaigona dai zvaibvira taitora rudo rwangu ndomhanyawo 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 Mwari muripo here ndashaya kuti ndodiniwo Mwari muripo here ndashaya What you gonna do for love What you gonna do for love Tell me what you do for love Tell me what you do for love What you gonna do for love What you gonna do for love Tell me what you do for love Tell me what you do for love Tell me what you do for love
Iyo yanga iri hurukuro yedu yataita ne mwanasikana wamushakabvu Andy Brown na choniso maraire Chengeto Brown ne kambo kamapisira kunzwa kanonzi if I kari kukwenenzvera nekuzotsikisa
Mutungamiri weMozambique vaPhilip News nhasi vavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachikurudzira kudyidzana kune mutsindo pakati penyika yavo neZimbabwe munyadzo zvemabhizimusi Vanyusi varemekedza Zimbabwe vachiti inyika ine hunyanzvi hwakadzama zvikuru munyaya dzekurima. Naizvozvo vanoti nyika yavo inogona kudzidza zvakawanda kubva kuZimbabwe mune zvekurima nekupfuya zvipfuwo. Vasati vavhura chirongwa ichi vanyusi vatendererawo vachiona vanga vachiratidza zvirimwa zvavo vachifamba nemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Rwendo rwavanyusi kuZimbabwe urwu ndwerwe kutanga kubvira pavakasarudzwa kuita mutungamiri weMozambique gore rino. Chirongwa cheAgricultural Show chegore rino chiri kuitwa pasi pedingindira rinoti kusimudzirwa kwezvekurima kuchitariswa kuchinja kwemamiriro ekunze uye chiri kupera mangwana.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuHarare Agricultural Show yegore rino.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei ma text message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigokufonerai.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Vaperi Ngurunziza vakatora mhiko yekuva mutungamiri weBurundi kwetemu yetatu musi wa20 Nyamavhuvhu zvichitevera sarudzo dzisina kuitwa nemazvo uye gakava pamusoro pedanho ravo rekukwikwidza kuti vatonge nyika kwematemu matatu. VaNgurunziza vakakurudzira kuregererana uye kupedzwa kwemhirizhonga yakaita kuti mazana maviri ezviuru zvevanhu vatize munyika iye.
Asi mhirizhonga yakakonzereswa nekutyorwa kwechibvumirano cheArusha Agreement kwakaitwa navaNgurunziza iri kuramba ichienderera mberi. VaNgurunziza vari kuda kuti vanhu vemuBurundi vabatane uye vakatiza mhirizhonga vadzoke munyika mavo. Asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kuchikorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi uye vanhu vari kuramba vachimbunyikidzwa munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi huri kuramba uchienda kumawere.
America inovimba kuti kana pasina hurumende inomirira munhu wese uye inobvumidza kuti munhu wese ave nemukana wekutaura, kugadzwa semutungamiri wenyika hakuna zvakunoreva uye hakugadzirise zviri kunetsa. America inotiwo kubatana mukugadzirisa dambudziko rezvematengerwo enyika ndiyo chete nzira ingaunze kugadzikana muBurundi. Kucherechedza chibvumirano cheArusha Agreement, kuvhurwa kwemasangano enhau, kuburitswa mujeri kwevasungwa vezvematengerwo enyika uye nekuwirirana nzira dzekuita sarudzo ndiyo chete nzira inoita kuti nyika ifambire mberi.
America inotiwo inotsigira mabasa ari kuitwa neUganda yakamirira nyika dziri muEast African Community mugayananisa gakava iri. Inotiwo rutsigiro kubva kuAfrican Union, United Nations pamwe nenyika dziri mudunhu iri runoita kuti Burundi ibude mumadhaka mairi. Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zviri pamusoro-soro peCastellaga Premier Soccer League zviri parumhananzombe apo makwikwi opinda muvhiki remakumi maviri nerimwe chete. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Zvikwata zvina zviri pamusoro zviri pakaoma svondo rino apo chikwata chiri pamusoro-soro cheChicken Inn chere kusangana neHighlanders mutambo wakaoma zvikuru. Zvikwata zviri izvi zvakarohwa svondo rapera izvo zvakasiya murayiridzi weHighlanders Bongani Mafu achibuda munhandare akadzivirirwa nemapurisa mushure mekunge vatsigiri vechikwata chake vadya marasha. Mumusha meChicken Inn zvekare hamuna kumira zvakanaka mushure mekunge chikwata ichi chakarohwa 1-0 nehwange pamusha zvekuti vari kudawo kukunda kuti varambe vari pamusoro. Mutambo uyu uri muBaba Fields Stadium uye uri kutarisirwa kukwezva vanhu vazhinji sezvo zvikwata izvi zvichibva zvekare muguta rimwe chete. Triangle iyo iri pachinhano chechipiri yakatarisanawo nedambudziko guru apo yakananga kuFC Platinum iyo isati yakundwa pamitambo 12 yadarika. Mutambi ari kupisa kuchikwata ichi ndiBrian Muzondiwa uyo anoti anotenda basa riri kuitwa nemurayiridzi wavo Norman Mapeza uyo ari kumusimudzira zvikuru. Muzondiwa uyo ari pavatambi vari kutungamira muzvibodzwa muPremier Soccer League anoti ari kutarisira kuramba achinwisa kuti chikwata chavo chitore mukombe weleague.
Coach wangu ndiye anonyanyondiita kuti ndienderere kumberi bhozi anonyanyondisimudzira zvakanyanya kuti ndiwane chigozi. Ndicharamba ndichiitawo best yangu kuti ndirambe ndichigozi so that my supporters FC Platinum andiramba achifara.
Dynamo zvekare ino mutoro mukuru apo iri kusangana neHoumain iyo inorayiridzwa naLuke Masomere. Murayiridzi weDynamo Tondelai Ndiraya anoti pavakamira pari zvino muCastellaga Premier Soccer League vari kutarisira kukunda mumitambo yavo yese yasara kusanganisira weHoumain iwowu.
Mitambo yese yatinotamba tinotarisira kukunda, tiri kutarisirawo kukunda zvakare.
Dynamo yakadhererwa zvikuru neHoumain asi mumwe mutsigiri wavo vaLazarus Banda vanoti ivo kana Ronald Chitio arimo dhimbare iri kukunda.
Dynamo inofanira kuwina because Dynamo team yeZimbabwe inongotarisira kuwina.
Chikwata cheCapes United icho chiri kunetseka kubvira apo Mark Harrison akabva achienda kuBotswana chakananga kuAscott Stadium uko chiri kusangana neChapungu. Veruzhinji vanotevera chikwata ichi vari kuchema nemurayiridzi wavo Mark Mate asi iye anoti haisi mhosva yake sezvo chikwata chake chiri kutamba zvakanaka asi vatambi vake havasi kushandisa mikana yavari kuwana.
Patiri kuti tinyatsogadzira ndechekuti mikana yatinowana tiwane kugohwesa tikagadzira ipapo penyu wedu kwaanani.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. ZPC Kariba iri kusangana neHwahwa, Hwange iri kutamba neHarare City, Buffaloes iri pamusha neFlame Lily, kwozotiwo Dongo Sawmills iri kutamba neCholocho Pirates. Mitambo iyi ikapera, makundano ePremier Soccer League ari kuenda kuzororo kupa mukana kumutambo weMaurias weAfrica Cup of Nations neGuinea uyo uri muNational Sports Stadium svondo rinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext messages, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Munyoro wekutanga anoti, ndingafara chose kana mukaverenga tsamba yangu. Varume basa munorova, wedzerai nguva yekuverenga tsamba, mundifarisire mhuri yose yekwamusere kunyanya mukoma wangu Highlord.
Mumwe anotiwo, Jonga naBle vakomana, chimboverengaiwo tsamba yangu. Ndiri muteereri weStudio 7, farisai hama dzangu muZimbabwe yose neshamwari dzangu paAfrica Tracking kuSouth Africa. Ndini Big Dara Sinyo ari kuSouth Africa.
Ndofunga mutambi wenhabvu.
Kana kuti anonzi Stanley, ndofunga richibva pastara Stanley
Sinyondunduma. Ndizvozvo, mumwe munyore anoti, munofara here vashamarari? Ndinofara kuti ndapindawo muchirongwa. Ndinokwazisa hama neshamwari, ndine Gilson Havadi, mufarise vanhu vanoti try more hard life na anzi vanogara ku Chembizi.
Mwanoti kuboys the studio 7 ndoda kuti Mr. Save regai kubatsira Zanu PF ne plan dzekuvaka nyika. Chengetai plan Save tinovaka 2018 wenyu ari kugokwe gore dema.
Mumwe anoti jonga and blessing vakomana basa munogona. Ndimhoreseraiwo maform 3 epa Chimango ndini platinum.
Mumwe anotiwo thank you nekuti zivisa zviri kuitika. Mufarise mukadzi wangu anonzi Eugene Gapu, Eugenia Gapu, momuudza kuti ndichauya ikoko musi wa 6 September ndini wako Bothwo Maradza kuno kuHonde Valley.
Mumwe anoti blessing na jonga makadi zvenyu varume, imi basa munogona, tokupai sando dzenyu, rambai muchitipa nhau dzechokwadi. Ndikwazisireiwo mudhara Madzomondo, Musa Chibvamushure, V Chindika, Muzvare nepama shops, anzi Muzvaure nepama shops pedu. Ndinokwazisa Chomi Gandarashe nepa nemapenje pamapenjenia, akukwazisa mapenjenia ose anonwira ipapo. Ukama ukuru. Ndopedzisa nemadhimbare nemachelosi, ndatenda zvikuru. Ndizviito wairesi wokumagunje munyori mukuru wekustudio 7.
Zviito agara achinyora zvake tsamba dzakawanda. Hawanzore moyo nekuti vamwe vakangonyora kamwe chete kasaverengwa.
Anobva atsikundikana.
Obva atosviba moyo. Mwanoti makadi varume jongana blessing rovaibasa varume. Ndikwazisirewo machinja ose, Amos Mudzimba, Steven Zenda, Enoch Maria Pera Gweshe, Mishek Muzengeza, James Muzengeza, Stanbic Gwidas, Eunice, and all the members of MDCT. Ndinoti nasave tinosvika chete ndisingakanganwe mudzimai wangu media, media Tsikai Mai Muzengeza Elder Chabva muPeru. Ndini Governor Gwidas, ndatenda hangu varume.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje. Vadikani, tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira, tinotenda.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitika muupenyu hwenyu kana munharaunda dzenyu. Email yedu studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp, tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Ko Kambo Dande kubva kuna Mushakabvu Choniso Marayire naJapriza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti upfumi hwenyika huri kutoda kuti Zimbabwe iwane mari ine chitsama yainopiwa kamwe chete kuti upfumi husimukire.
Vagari vekwaChivi vosangana mangwana vachiparura urongwa hwakanangana nekusimudzira dunhu ravo.
Chirongwa cheAgricultural Show chinoparurwa zviri pamutemo nemutungamiri weMozambique.
Mwana waAndy Brown naChioniso Marayire Chengeto otevedzera matsimba evabereki vake munyaya dzekuimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.